Apunyika esaru wane mazuwa masere chete kutipinde msarudzo zemutungamiri wenyika, paramende, pamwene makanzuru, nyaye ufumi wenyika, ndiyo iri pakati pakuepa miromo yewe ruzhinji, avanoti vanotarisira kuti vachasarudzwa vachasadzisa vimbiso dzavari kupa munguva ino yekutsvaga rutsigiro. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinotungamirwa naNelson Chamisa riri kuvimbisa kuti chimwe chikuru charichatanga kugadzirisa kana rasarudzwa kugadzirisa upfumi hwenyika richiti veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo nekuda kwemafambisirwo enyaya dzeupfumi nebato riri kutonga reZANU PF. Mutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaGift Ostalo Siziva vanoti bato ravo rakatozivisa zvarichange richipa veruzhinji kana mutungamiri wavo vaNelson Chamisa pamwe nebato ravo vakasarudzwa.
Chinhu chatakufanira kuita masarudzo munhu wese tinofanira kubuda nehwanda tovhotera Zimbabwe itsva, nekuti paunoenda pabaloti inongochivhotera bato rinogona kukupa chekudya, rinogona kukupa migwagwa, rinogona kukupa mishonga kuchipatara, rinogona kukupa dzidzo, rinogona kukupa support, kwete kuti ZANU PF inenge ichipo ichitaura kuti pamberi for 43 years yava nguva yekuti tibotsvare mebato Zimbabwe iende mberi.
Ukuwo vakafanobata chigaro chemukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vanoti hurumende yebato ravo yakaratidza kare kuti zvekugadzirisa upfumi hwenyika inozvigona kuburikidza nezvirongwa zvebudiriro zvakasiyana-siyana zvairi kuita pamwe nekudzikamisa upfumi hwenyika.
Isu seZANU PF hatagori kunongedzegwa kune zvamakare kare, nokuti zvaizvezvi tiri kugadzira nyika tisitonga mugwana wamunangagwa. Zvaizvezvi ZANU PF ndiri kuita mabasa akanaka yoga mukati menyika yeZimbabwe. Zvaizvezvi vamunangagwa ndioga munhu akakodzera kutungamira Zimbabwe, nekuti ndioga munhu ari kuita mabasa anobatika anooneka.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti sesangano vanokurudzira vashandi kuti vasati vavhota vatange vabvunza vari kutsvaga rutsigiro kuti zvavakavavimbisa musarudzo dzadarika vakazvizadzisa here.
Tinoti kumamembers etu nguva dzese, mavhoti enyu haisi madonations, asi mavhoti enyu macontracts neivavo munenge muchivapa mavhoti. Munovapa mavhoti nekuti munoda kuti vaite chii. Munota sikoro, munota mabasa, munota zvipatara, mushonga wezvipatara, munota rugare rakanaka.
Ukuwo munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Siyamiyarira vanoti vose vashandi vanotsigira hurumende inopa pundutso kumushandi kwete kutarisa mushandirwi chete.
Mapato achichatarisa kuti haasi kuzotarisa nyaya dzemuhoro kuti wabva muimba yani, uri wepfupi, unoprotektwa nani, kana kuti zvinhu zvawanikwa nenyika zvichibva kuvashandi zvinofanira kubhenefita a few elite cartels, not few individuals. Bato riri kuita izvozvo kana kuti richange richiita izvozvo harisi kuzofara kawana rutsigiro kwatiri.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti
pange pane kuwirirana pakati pevashandirwi vashandi navanhu zvikuru sei panyaya dzekuti vanhu vawane mari dzinotsenga, vatambire mari dzinotsenga.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanoti chokwadi chemamiriro eupfumi hwenyika chinobuda chete mushure mesarudzo.
Challenge I think going forward ndekusustain tight liquidity situation, but notice kuti upon elections zvichida patawa ne less pressure on public spending, zvinogona kubatsirawo zvakare in terms of sustaining stability atamboona masvondo apfuura.
Hurumende iri kuti zvinhu zvichatowedzera kudzikama kana yakadzoserwa zvakare panyanga. Asi vanopikisa veCCC vanoti vana veZimbabwe havachafanirwe kuramba vachinyaradzwa nematakadya kare, vave kuda kuona zvinobatika kuburikidza nekusarudza hurumende ine chayakabata mumaoko. Zvasarira kuvana veZimbabwe kuti vachasarudza zvipi pane zvavari kutarisira.